Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoshorwa nevamwe nemabatiro ainonzi yakaita vashandi vesangano rekuAmerica reUSAID, asi vanoitsigira vachiti yakaita zvinofanirwa kuitwa pakudzinga kwayakaita vashandi ava munyika. Ward 4 kuchinoi neward 36 muHarare dzinopinda musarudzo dzemabi-elections dzekutsiwa makanzuro akadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC vasengezo chavangu. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Danho rakatorwa nehurumende rekushungurudza pamwe nekudzinga munyika vashandi vesangano rinopa rubatsiro reUSAID rekuAmerica riri kushoropodzwa nevakawanda. Izvi zvinoreva zvinotevera tsamba dzenyunyuto dzakabva kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwe nebazi reUSAID dzichiti America iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Vashandi vakaburitswa munyika vanonzi vaive vamwe vechikwata cheUSAID Democracy Human Rights and Governance Assessment Team chashandira matunhu emunyika. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo America yakabvisa zvirango zvakanga zvakatemerwa Zimbabwe, asi ichiisa zvirango pamutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe muhurumende pamwe nevemabhizimusi vavanodyidzana navo nemakambani matatu nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe neuori. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba chipomerwa ichi ichiti America inofanirwa kuburitsa umbowo hwekuti zviri kuitika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJen Van Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava dzanga dzisiri kudayirwa. Asi nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavhaza vanoti hapana chakakanganiswa nehurumende pakudzinga vashandi ava munyika.
Hurumende yeAmerica ine dambudziko rimwe chete rekufunga kuti zvizvarwa zvemuAmerica zvinofanirwa kubatwa sanamambo. Mukaona nyika yabata vanhu nekuvadzosera kunyika kwavo nechimbi chimbi, pane zvinenge zvaitika. Hurumende yeZimbabwe haingomukira chiripo ripotyo kungobata vanhu nekuvadzosera. Kune vazhinji vashanyi vari muZimbabwe avanga vauya vane chinangwa chekushanda, asi mashandiro avo akanga opfurukidza mwero. Vasashande zvavakanga vakatemerwa kuita, vanga vakupfuurira kusvika paya pokuti vaakurova nhongonya, vaakubata mboni yeziso. Saka nyika haingangotosorwa yakatarisa, yakavatora ikavabvunzurudza mibvunzo kuti chii chiri kuitika, nekuti havana kupiwa tsananguro yakatwasa twasa panyaya yeusori hwatakafungira kuti huri kuitwa nevanhu ava. Hurumende yakaona zvakakodzera kuti aiwa dzokerai kumba mumbonodzidziswa tsika, kana maakuziva kuti munogara nevamwe sei mozodzoka.
Zvinosiya papi urongwa hwanga hwachiitwa neZimbabwe hwekugadziridza kudyidzana kwayo nedzimwe nyika, zvikuru takatarisa America?
Hakuna chinokanganisika, nekuti nyaya yaitika isi haiti kupinda munyaya yemasanctions kana nyaya yekudyidzana kwenyika mbiri. Hakuna zvazvinonyanya kutambudza. America ingangoita hayo nharo, ingangopopota, ingangotyisidzira, asi inoziva kuti zvakaitika ndo zvaifanirwa kuitwa. Ndo chokwadi chakaitika, ndo zvinoitwa nenyika dzese dzinenge dzafungira kuti pane usori.
Avangavari nengo yezano PF wachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Masimba Mavhasa vari parunare kuBritain neStudio 7. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanoti vanoona danho rehurumende iri sekunge richakanganisa zvikuru urongwa hwekugadzirisa ukama nenyika dzakaita seAmerica.
Zvino shamisa pamwe chete nokukatya madza zvakaitwa nehurumende yezanu PF mazuva akapfuura iri muZimbabwe kubvanganyura nokudzinganisa nokusvinyanga nokuparadza basa reboka rinopa rubatsiro pachena reUnited States Agency for International Development. Zvinozikanwa chose kuti USAID iyoyi ndiyo yakaita basa guru samuZimbabwe rokuyamura zvezhara, zvekurima, zvedzidzo, zveutano. Saka ndivo vabetseri vakurusa munyika yeZimbabwe, asi vakasvinyangwa saizvozvo. Zvinhu zvinotokatyamadza kuti vakapindwa nomweya upi kuitira zvinhu zvakadaro, nokuti iko zvino zhara ichanyanya muZimbabwe, zvinotambudza vanhu zvichanyanya muZimbabwe. Saka zvakagumbura, zvinogumbura vanhu vakawanda, nokuti vanga iri boka rinobetsera pachena.
Zvinosiya papi urongwa hweZimbabwe hwekugadziridza kutyidzana kwayo nedzimwe nyika, zvikuru takatarisa America?
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvatopa chimiro chakashata kumhiko yavo yavaitaura kuti vanoda kuryidzana nokushamwaridzana nenyika dzose dzapasi rino. Zvataura kuti manyepo avakataura. Saka kuryidzana kweAmerica neZimbabwe kunotomira zvakashata nechitiko chaitika ichi. Asiwo nyika yeAmerica yati hativhundusirwi nazvo zvinhu zvakadaro. Vataura chose kuti vachangoramba vachiita basa ravo ravanosungirwa kuita muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Sarudzo dzeby-election dzemakanzuru muward 36 muHarare neward 4 kuChinoyi dzaitwa nhasi Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichiti dzafamba zvakanaka uye nzvimbo dzose dzekuvhotera dzavhura nenguva yanga yakatarwa. Asi vamwe vanoongorora sarudzo vati vanhu vabuda kunovhota vanga vari vashoma zvakanyanyisa. Sarudzo idzi dzauya mushure mekudzingwa kwemakanzura aive nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC navasengezo Chabangu ava vanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Vaive kanzura weward 36 muHarare Valove George Chitengu vakwikwidza vakazvimirira musarudzo idzi. Zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa chero nguva. Sangano idzva rakaumbwa zvichitevera kubuda mujeri kwevaimbo vemumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar rakaparurwa svondo rino pasi pezita rekuti National Democratic Working Group. Sangano iri rinonzi rakaumbwa nevanhu vanobva kumapoka akasiyana-siyana anosanganisira emachechi, mabhizimusi, madzimai, vechidiki, vakaremara nevana vechikoro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vaDarlington Chigwena.
Ichokwadi, sangano iri riri kuuya panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mumapato anopikisa muZimbabwe. Zviri pachena semabvembudzi kuti muZimbabwe hamuna bato rinopikisa pari zvino. Saka naizvozvo sangano iri riri kuuya kuzomiririra zvido zvevanhu, kwete kuzongogadzirisa zviri kunetsa mumapato anopikisa chete, asi kuzomiririra zvinhu zvinoita kuti vanhu vanga vachigara zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinoita kuti vanhu vanga vachigara vakadekara, vachigara murusununguko.
Tine mazita ataziva wakati kuti ataona mugwaro ramakataura nezvekubatana kwesangano iri. Hakusi kuumbwa kwerimwe bato here rezvematongerwo enyika kwatatarisana nako?
Sangano iri isangano revanhu, isangano risingasaruri ganda, risingasaruri ruvara kana mumo. Zvichireva izvo kuti munhu wese anokwanisa kunge achipinda musangano iri. Harina rusarura ganda, haruna rusarura mumhu, kana rusarura ruvara. Munhu wese akasununguka kuti anga achipinda musangano iri. Munhu wese ane chidokwa dokwa nekuona rusununguko muZimbabwe akasununguka kuti anga achipinda. Munhu wese ane chidokwa dokwa chekuona shanduko munyika yekwedu akasununguka.
Saka veruzhinji vari kutambirana nemisei munharaunda mamuri kufamba umu.
Pane zvatamboongorora panguva dzino tiri kuona kuti veruzhinji vari kutambira nemaoko maviri. Veruzhinji vane mbovha yemufaro kuburikidza neurongwa uhu. Vana veZimbabwe vaona utiziro. Vana veZimbabwe vaona rusvingo rwekutizira kubva mukumbunyikidzwa kubva muudzvanyiriri. Saka pane zvatamboongorora pari zvino tiri kuona kuti vazhinji vari kufara kwazvo nekuti waona mhinduro kune zvese zvakaipa. Une zvese zviri kudzisira nyika kumashure zviri kuitika. Rino sangano uno hurongwa ndiwo mhinduro kune zvese zviri kunetsa vana veZimbabwe.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano idzva reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunare naIvans Zininga weStudio 7. Ivans abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira. Avanoti hapana chakaipa kuti vasikala nevamwe vavo vatangewo zvirongwa zvavo uye ivo sebato havavhunduki mutsindo webete.
Iri bato rinonzi NWG hatiri kuriona ende tinongoremekedza kuti imvumo yavo maenderano nemutemo wenyika kuti vanokwanisa kugadzira mapato ose avanoda vanhu. Sero munhu akasununguka kugadzira bato rake. Ruvengo nokugwisana kwatakaona kurufu tangokurudzira kuti ngatichiitai politics dzekuda Zimbabwe. Ngatiitei politics dzekuendesa nyika yedu mberi. Ngatiitei politics dzekuvaka Zimbabwe.
Asi ivo vari kuti harisi bato rezvematongerwo enyika. Hameno munovaonawo sei?
Idzo politics dzavatanga nadzo vachiitirana nemamwe mapato zvekuti vanenge vachiroverana parufu. Zvinhu zvinonyadzisa tose senyika, zvinyadzisi ivo voga. Zvinhu zvinoita kuti isu senyika tose tive tinosekwa. Saka tinongotai wakana wafuka kugadzira bato ravo hazvina kushata. Asi ngatichiitai mapato ane maturity. Ngatichiitai mapato anoita kuti Zimbabwe ende mberi. Hazvingafadzi kuti bato roga rinochengetedza kuenda mberi kwenyika iZanu PF. Vamwe ndokushoropodza kudana masanction kuvenga kurovana kupondana. Hazvina zvazvinotibetsera senyika. Ngatikwanzei rudo titapudze kuvengana.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZanu PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu tinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucy Ndongwe Chikowero, avo vanova ivo mutungamiri wesangano reMTC Educate a Girl Foundation iyo inoshanda nevanasikana vasati vabva zera vanogara kunzvimbo dzekuenyanga kuZimbabwe neimo muno muAmerica. amai Lucy Ndongwe Chikowero vachange vari kumusangano mukuru weUnited Nations CSW uchange uri kutanga iwone muvhuro.
Ndichange ndiri ku New York kuri kuitwa musangano wepagore unonzi CSW zvichimirira Commission on Status of Women. Musangano uyu unounganidzwa neUnited Nations uchikokera madzimai ose pasi rino kuti vauye kuzokurukura nemadingindira akasiyana siyana pagore. Gore rino tichange takatarisana nedingindira rinonzi Accelerating the Achievement of Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls by Addressing Poverty and Strengthening Institutions in Financing with a Gender Perspective. Saka ndodingindira guru regore rino iroro.
Misangano ichange iriko iyi tingatarisire kuti zvii zvinobuda ipapa uyezve hurumende yeZimbabwe ichange iriko here?
Zimbabwe ichange ichitumira vamiririri vanoti madelegates kunenge kuchikurukurwa vachizoita zvisungo zvinozoitwa zvinotumidzwa izvo kuti maagreed conclusions anova maguidelines anozotakurwa nenyika dzakasiyana siyana kuenda nazo kumusha kuno implementa nyaya dzinenge dzaiswa mudariro nemadzimai dzinosimudzira uraramo hwemadzimai.
Tinoona zvakare kuti pane chimwe chikamu chevanasikana vechidiki. Chikamu ichi chichange chiri kufamba sei ikoko kumusangano mukuru uyu?
Kuchange kuine youth forum inounganidza vechidiki vepasi rino rose. Kwozoita zvakare anonzi maparallel events seMTC kunova kwenda kamirira. Tichange tiine parallel event yatiri kuita nemamwe mapoka akaita sana Rosaria Memorial Trust nemamwe akangodaro daro anokokerwa nevechidiki. Pachange pachikurukura vechidiki vasikana vechidiki zvavanosangana nazvo. Sub-theme yavo inonzi Understanding Poverty and Inequalities in Girls' Lives from a Girls and a Gender Perspective. Saka vechidiki vakagara pasi vakaumba event yavo iyoyi vakadaidza atinoti maoffice bearers kuti vange vachinzwa kuti vati vazotakura maresolutions ari kubva nevechidiki aya pavari kuenda mumanegotiations kuti zvinge zviri momuagreed conclusion. Saka event iyi ichange iriko musi wa14 March tochina kuchurch center just opposite the United Nations main entrance na 2:30 Maskati.
Imi semasangano anoshanda nyanya nevanasikana vasati vabvazira kumusha zvii zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichibuda pamisangano iyi?
Dingindira regore rino rakanyanya kunangana neyatinoti poverty hurombo. And tinoona kuti muhurombo umu vana vari kupedzisira vave kurodzwa vari vana vadiki vamwe vachitadza kuzoenda kupfuurira mberi nechikoro. Saka isusu tiri kutsvaga zvisungo zvakasimba zvinokondema kurodzwa kwevana uye zvakare safety net inoita kuti vana chikoro kubva pazera rechidire kubva pagrade 1 kusvikira vapedze maform 6 zvinge zvichiitwa free kune vasingakwanisi kunge vachienda kuchikoro. Nekuti tinoona kuti dzimwe nyika dzinenge dzine mapolicies akaita seiyaya asi mapolisa aya asiri kuimplementwa zvachose.
Pane here vana vari kubva kunzvimbo idzi dzekumaruva vachange vari kumusangano mukuru uyu?
Takasangana nedambudziko kuti vetakanga takatarisana navo vamwe vacho havana kukwanisa kuwana mavhiza vamwe havasi kukwanisa kuwana mari dzekufambisa. Saka tichange tiinavo through Zoom vachitaura nekuti eventi yedu ndevana vechidiki vachange vachitaura unfiltered. Hatisi kuda vanhu vakuru vanotaurira vana, tinoda kuti vana vazvitaurire voga zvavari kusangana nazvo uye zvavanofunga kuti vanhu vakuru tinofanira kuita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitsa shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tinokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives. Nhasi tichitarisa urongwa hwebhiri revakaremara kana kuti Persons with Disability Bill nezvarinounza zvakaita sekomisheni inomirira vakaremara. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata vamasimba kuchera.
Bill iri rakagazetwa mwedzi wapera musi wa9 kukadzi, harisati ratofamba negwara reparamende uko kwarinofanira kuverengwa katatu rozoendwa naro kusenate kusvika wava mutemo. Saka pare zvino dzichiri pfungwa dzakauya nehurumende, asi tinoona kuti kuuya kwekomisheni chinokwanisa kuva chinhu chakanaka zvikuru sei nekuti inenge yakutsiwa yatingati National Disability Board yanga iripo kuburikidza nemutemo uripo iko zvino. Saka bill iri richiri kwekutotanga-tanga kwekugadzirwa kwaro.
Zvii zvamungatarisirawo imi kubva kukomisheni iyoyi ichinge yazoumbwa?
Komisheni iyi tinotarisira kuti chokutanga inofanira kunge iri nzeve dzevakaremara pane zvavanoda uye yozova muromo wevakaremara kuendesa kuhurumende kuti izvi ndo zviri kudiwa nevakaremara. Komisheni zvakare inofanira kuongorora kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti ndo zvinofanira kuitwa zvichiitirwa vakaremara zviri kuitika here uye ndezvipi zvingadiwa kuti zvinhu izvozvo zvibudirire. Saka tinotarisira kuti komisheni chinenge chiri chipangamazano chinotora zvinodiwa nevakaremara chonomiririra zvido izvi kuhurumende nemapazi ayo ese ichibatsira iyo kuti vakaremara vange vane upenyu hune pundutso.
Tinonzwa vakaremara vachigunun'una nezvakawanda zvavanoti zvinoita sekunge vanosarudzwa kubvira mune zvematongerwo enyika, zvemabasa nezvimwe zvakadaro. Mungaona here komisheni ichizogadzirisa matambudziko iwaya?
Pache zvayo komisheni inenge isingakwanisi kugadzirisa zvekuti vakaremara vange vachikwanisa kutambirikawo zvakanaka uye kuti vange vachikwanisa kuitawo zvinoitwa nevanhu vese. Asi chinokwanisa kuitwa nekomisheni ndechekukurudzira pamwe nekumanikidza ayo mapazi ehurumende anenge achifanira kuita izvi kuti vaite basa ravo nemazvo kubudikidza nekutsanangurira kuparamende kubudikidza nemareports avanenge vachipa kuti pane apa neapa pane magaps. Saka tinotarisira komisheni kuti ange ari maziso evakaremara ichiona kuti hurumende nemitemo yayo yese kusanganisira bumbira remutemo iri kutevedza here, vamwewo vane mabhizinesi vari kutevedza here mutemo inoita kuti upenyu hwevakaremara hunge hwakareruka uye hunge hwakapunduka.
Asi tingati here pane shanduko yamuri kuonawo yekusimudzirwa kwevakaremara muZimbabwe?
Nhoroondo ine chekuita nevakaremara muZimbabwe inotiudza kuti pane kakufamba kayake nhereka nhereka, kufamba kwekamba inofamba zvishoma nezvishoma muchacherechedza kuti mutemo wekutanga wevanhu vakaremara Disabled Persons Act yakauya 1992 yaitotiwo panofanira kuva nadirector weDisability Affairs. Asi director uyu takazomuona akuuya 2018 zvoreva kuti panga patotora makore makumi maviri nekuraudzira director vavasipo. Iko zvino patora makore makumi matatu nemaviri tichingori nemutemo weDisabled Persons Act uyo usingachanyatsi kushanda, usingachanyatsi kureva chinhu kuburikidzawo nekufambira mberi kwaita upenyu. Saka zvinhu zvevakaremara zvinenge zvinofamba zvishoma nezvishoma uye tinoona kuti zvimwe pada chido chinenge chiripo chinenge chiri chishoma nekuti dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti pange paine chido kubva kune ivo vanoita zvematongerwo enyika zvikuru sei vakuru venyika.
Vanga vari vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7. Mashoko anotevera anotaura maonero ehurumende yeAmerica.
Pavaka shanjira Brazil, mazuwa mashoma apfuura, guru kotare Amerika, rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, va Anthony Blinken, vakasangana nemakurukota enyika dzeG20 anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, kuti varonge zvichaitwa pamusangano wevatungamiri venyika dzeG20 uchaitwa munambudzi gore rino. Va Blinken vanoti zvizhinji zvinonetsa zvinoda kugadziriswa munyika zhinji pasi pano zvakaoma zvekuti pamwe vanombofunga kuti zviri kunetsa nyika pasi pano zvakakura zvekuti zvakaomeravo vana mazvikokota mukuzvigadzirisa. Asi vaBlinken vanoti kana tikashanda pamwe chete mukuedza kugadzirisa zvatakatarisana nazvo nekuwanisa vanhu zvavanofanira kuwana, tinogona kubudirira zvikuru, vachiti America iri kutoshanda nesimba sezvakataurwa mumusangano wakanangana negungano renyika dzeG20. Vachitaura pamusoro peUkraine, vaBlinken vakati pane chidokwa dokwa chikuru munyika dzeG20 chekuti zviri kuitwa neRussia kuUkraine zvipere uye kuti runyararo ruuye nenzira inosimudzira kodzero dzevanhu veUkraine, ramangwana ravo nekugara munyika yavo pasina chavanotya. Pakurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza, vaBlinken vanoti vari kushanda nesimba kuti pave nechibvumirano chinoona kuti vanhu vakatapwa vasati vasunungurwa vachisunungurwa uye kuti pabvumiranwe kuti kurwisana kumbomira kuti zvekudya nezvimwe zvinodiwa nevanhu zvisvike kwavari muGaza. VaBlinken vanotiwo nyika zhinji dzichapinda muchirongwa chekubetsera Haiti kuti vanhu vachengetedzeke munyika iyi, vachiti zvakare America iri kushanda nedzimwe nyika mukugadzirisa dambudziko revanhu vanopinda mune dzimwe nyika zvisiri pamutemo. VaBlinken vanoti pane nyika zhinji dziri pakati pekurwisana, naizvozvo America iri kushanda nedzimwe nyika kuti kurwisana uku munzvimbo dzakaita seSudan, DR Congo, Ethiopia neSomalia kupere. VaBlinken vanoti sezvo pasina nyika ingagadzirisa zvinhu izvi iri yega, pari kuumbwa mibatanidzwa mitsva yenyika zhinji uye nemamwe masangano akazvimirira kuti kuunzwe mutsauko nezvirongwa zvinobetsera vanhu, vachiti kana vanhu vakashanda vakabatana hapana chavanotadza kuita.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepamusoro emunyika yeCastellaga Premier Soccer League emwaka uno asimuka nhasi ngezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu ichikundikana kutora mapoints ose. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya asimuka musi uyo chikwata chine mukombe wechengezi Platinum Stars chichita mangange 0-0 neArena Movers iyo ichangopinda muPSL. Veruzhinji vanga vatarisira kuti ngezi ichaitirwa nyore nemutambo uyu yakunda, asi Arena yaratidza kuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki. Mitambo yatanga zvinodakadza, asi vamwe havasi kufara nezvabuda mumitambo uyu. Chikwata cheCapes United charova 1-0 nechikenini, kuchitiwo ZPC Kariba yaita mangange 2-2 nechimwe chikwata chitsva cheT1. Greenfuel yarova Blauwe Chiefs 2-1. Makundano aya ari kusimuka paine manyukunyuku ayo awedzerwa nekudzoka kuZimbabwe kwemutambi ane mukurumbira Kama Billiard uyo angatamba kuSouth Africa kwemakore gumi apfuura. Mimwe mitambo iri kumangwana asi yakamira seizvi: Highlanders vs Dynamos, Manica Diamonds vs Simba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoshorwa nevamwe nemabatiro ainonzi yakaita vashandi vesangano rekuAmerica reUSAID. Asi vanoitsigira vanoti hurumende yakaita zvinofanirwa kuitwa pakudzinga kwayakaita vashanda ava munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.